manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhura chikumi 5 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumusangano weUnited Nations Ocean Summit vachiti nyika dzisina makungwa dzine zvakawanda zvadzinobatsirwa nemakungwa. Asi mapata anopikisa anoshoropodza rwendo rwavaMugabe kuNew York achiti vari kutambisa mari yenyika kuenda kumisangano yavanofanirwa kutumira makurukota avo. Chikwata cheHighlanders chinopiswa faindi zviuru zvina zvemadhora zvichitevera kuwanikwa chiine mhosva pamhirizhonga yakaitika pamutambo wacho neDynamos kuBaba Fields. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura nhasi pamusangano wakanangana nezvekuchengetedzwa kwenyanza nemakungwa kana kuti Ocean Summit muNew York. Musangano uyu watanga nhasi uye unotarisirwa kupera nemusi wechishanu. VaMugabe vari pakati pevatungamiri vatatu chete kubva kuAfrica vaenda kumusangano uyu. Vamwe vatungamiri vaenda vatungamiri venyika dzeGabon neTogo. Dzimwe nyika kusanganisira South Africa neMozambique dzatumira makurukota ehurumende adzo. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres. Vachitaura pamusangano uyu nhasi vaMugabe vati nyanza dzakakosha kunyange kunyika dzisina makungwa.
The oceans and the seas are a vital resource to all of us.
Makungwa nenyanza zvinhu zvakakosha zvikuru kunyika dzose kunyangwe dzisina zviwanikwa izvi, nekuti zvinhu zvikasamira zvakanaka mumakungwa zvinobata nyika dzose dzepasi rino.
VaMugabe vatiwo makungwa akakosha zvikuru kuZimbabwe munyaya dzekutakurwa kwezvinhu.
The oceans and seas contribute significantly to the development of my country in their capacity as a model for the conveyance of goods between my country and the outside world.
Makungwa nenyanza zvakakosha zvikuru kunyika yangu sezvo zvichishandiswa mukutakura zvinhu. Tinotarisira kuti kutakurwa kwezvinhu nenyanza kuchatowedzera.
Mutungamiri wenyika vashorawo nyaya yezvirango vachiti Zimbabwe iri kunyimwa mari yekugadzira mamiriro ekunze.
I wish to remind some partners that while they may exclude my country from some financial and technical assistance facilities because of the illegal sanctions they continue to maintain against it, the effects of climate change.
Ndodawo kurangaridza vai vanonyima Zimbabwe mari nezvikwanisiro nenyaya yezvirango kuti kana pasvika panyaya yemamiriro ekunze zvematongerwo enyika hazvipindi.
So please down with your sanctions.
Mutungamiri weUnited Nations 71st General Assembly vaPeter Thomson vataurawo pamusangano uyu vakati vane chivimbo chekuti nyika dzichatora matano kugadzirisa chiga cheUnited Nations kana kuti Sustainable Development Goals chegumi neina chakanangana nekuchengetedza zviwanikwa zvemunyanza nemakungwa. Tichiri panyaya iyi, mapato anopikisa hurumende pamwe neveruzhinji nhasi vasvora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuenda kwavo kumusangano weUnited Nations uri kutarisa zvinoitika mumakungwa uyo uri kuitwa kuNew York muAmerica, vachiti uku kutambisa mari yenyika panguva yenyika yakatarisana nematambudziko akakura kwazvo. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Veru shinji vataura ne Studio 7, vati havasi kufara nerwendo rwavamugabe urwu, vachiti zvinorwadza kuti mutungamiriri wenyika ari kushandisa mari yakawanda achiita nzendo dzisina chadzinobatsira nacho nyika. Mumwe ane pfungwa dzakadai ndiva Francis Machimbi Dzofa, vanogara mumusha weHatfield muno muHarare, avo vati rwendo rwavamugabe urwu runovarwadza nekuti mutungamiriri wenyika ari kushandisa mari yakawanda panguva iyo hurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo nenguva, pamwe nekuva pamihoro yakakodzera.
Rwendo rwamugabe rwokuenda kumusangano wezvemakungwa zvakafanana nomubereki asina mwana oenda kufisting yechikoro kusina mwana wake unofunda ikoko, nokuti maitiro ake anotoshamisa nyika yakaomerwa kudai. Vashandi vehurumende vasingatambiri iye achipedza ke mari achingokwira ndege zvisina nomusoro wese.
Zvataurwa navamachimbi Dzofa izvi zvatsinirwa namuzvare Rutendo Chadimana, avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa iri pakati pedhorobha reHarare. Muzvare Chadimana vati rwendo rwavamugabe urwu rwakafanana nerwemuvhima anoenda kunovhima mhuka yaasingadye.
Vamugabe vari kutambisa mari yenyika vachienda kumusangano yemakungwa ivo munyika mava musina gungwa. Vari kutitambisira mari yenyika.
Mapato anopikisa hurumende akaita seMDCT asvorawo rwendo rwavamugabe achidai hurumende yaikoshesa raramo yeveruzhinji. Vamugabe vangadai vachirega kuenda kunzendo zhinji votumira nhume kumisangano yakadai kuitira kuti vachengetedze mari yenyika. Mutauriri weMDCT vaobert Gutu vati kunyange hazvo misangano yeUnited Nations yakakosha, musangano wezvinoitika mumakungwa uyu hauna chaunobatsira Zimbabwe nacho sezvo Zimbabwe iri nyika isiri pedyo negungwa.
Tinoziva isi kutongwa kwavamugabe havana basa nevanhu, vane basa naivo nemhuri yavo nevamwe vetingangoti ruling elite vari pedyo navo. Zviya zvokuziva kuti rudende rwavata pamupavement rwakamirira kuti rwuwane $20 kubva mabank hazvivashayisi hope izvozvo. Munhu asisisina mwoyo. Zvotaridzwa kuti shoma iyo mari yakabva kuda kumatobacco sales anga ariko akapera kana mazuva ano kana kuti achiri kunopera izvozvi pamatobacco sales slow muno muHarare. Ndo mari iyoyo inounganidzwa yotorwa yose iri cash, nokuti vanototakura iri $US. Tose tinoziva kuti pavanotakura mari havatakuri havatombofambi nekadhi kana rine rinonzi credit card, vanofamba uri musvo sekutaura kwavaita. Musvo iri $United States, vanotakura $4 million pose pavanoenda mhiri kwamakungwa. Saka ukaona vane delegation yavanhu 50, wofunga kuti umwe noumwe anenge achipuwa pediamu yake angava mamiriyoni mangani avanenge vashandisa emapediamu, tisingaverengi mari yokuhaya ndege, nokuti ndege yavakaenda nayo indege yokuhaya.
Vaguti vati hapana chikonzero chekuti vamugabe vaende kumusangano uyu nemudzimai wavo amai Grace Mugabe, avo vanozivikanwa nembiri yekutenga zvinhu zvinodhura pose pavanoenda kunze kwenyika. Vagutu vati vamugabe vave munhu ave kutonga nyika ari mundege sezvo vachigara vachiita nzendo dzisingapere. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mushowe kuti tinzwe kuti musangano uyu wakakoshera chii kuZimbabwe, asi mutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba avo vatatadza kutaura navo zvakare vakabuda mumapepanhau masvondo mashoma adarika vachiti kuswerombeya nepasi rose kunoitwa navamugabe kunoratidza kuti vane utano hwakanaka kunyange hazvo vachigara vakaenda kunorapwa kuSingapore. Vamugabe vakaperekedzwa kumusangano wekuNew York uyu nemudzimai wavo, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasimba rashe mumbengegwi, pamwe negurukota rinoona nezvemvura pamwe nemamiriro ekunze amai Opa Muchinguri Kashiri nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi yakapa kambani yekuChina yeLuxton Group Limited basa rekuwanisa nyika michina yekushandisa mukunyoresa kuvhota musarudzo yeBiometric Voter Registration Kits, izvo zviri kushorwa zvikuru nemapato anopikisa. Mutauriri weMDC inotungamirwa navamogem Tsvangirai vaobert Gutu vanoti zvakaitwa nezeki zviri kunze kwemutemo sezvo mapato akawanda ezvematengerwo enyika akanga akomekedza kuti michina iyi itengwe kubva kukambani yekugerman yedemalog identification systems mushure mekuedzwa kwemichina yemakambani maviri aya. Vagutu vanoti vanoona sekuti ZEC yakatevera ushamwari hwebato rezanu PF nebato recommunist party of China pakupa basa iri kulaxton. Mashoko avagutu aya atsinirwawo nemutauriri webato reMDC inotungamirwa namuchinafundo Wellsman Ncube vakurawo nechihwai avati veruzhinji vari kutadza kunzwisisa kuti unyanzvi hwekambani yekuchina here wakaita kuti ipiwe basa iri kana kuti hurongwa hwehurumende yezano PF hwekudyidzana nenyika dzekumawirira hwelook east policy. Asi zeki inonzi yakazivisa kuti yakasarudza Luxton pamberi pedemalog nekuda kwemutengo wayo wakaderera. Luxton inonzi yakachaja mari inoita US$3.9 million zvichienzaniswa neUS$5.5 million yakanga yachajwa nedemalog identification systems. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwe huri kuri yataita navagutu.
Isu tinoziva kuti State Procurement Board ndo yakapa directive kuzeke kuti kambani ye Luxton Group Limited yekuchina inofanirwa kunge iri iyo inoina tender yokusupplya biometric voter registration kits. ZANU-PF tinoziva kuti vanogara vachitaura kuti ivo vane usawira makare makare usawira hwemandorokwati nenyika yechina kunyanya-nyanya necommunist party yekuchina. Saka isu tinoona kuti Luxton Group Limited apa tirikuona ruoko rwemikuvhu.
Asika vagutu, iyo kambani yeLuxton imwe yemakambani akanga akakomekedzwa neUnited Nations inove yamaikurudzira kuti inge ichipindira munyaya dzekusarudzwa kwekambani. Chii chazoshata apa?
Isu tikangoti tine intelligence uchenjeri hwatinowanawo sebato zvimwe zvokuti hazvingataurwi panhepo. Asi uchenjeri hwatinowana intelligence yatinowana ndeyekuti vezek vakaona kuti zvinewo chanyore kuti vazobata nekambani yeLuxton nokuti inobva kuchina, vachiona ivo kuti zvinotinetsei kuti vazobata nekambani inobva kuGermany iyo yedemalog identification system. Kunyanya-nyanya kana kuti maringe nenyaya yekuti ZANU-PF hurumende yezanu nebato racho rezanu rine usawira hwakasimba necommunist party yekuchina. Saka vakaona kuti kana pane mikiribidi yavari kuronga yavarida kugadzirisa kana pane mikuvhu pati 2 yavari kuda kuronga zvaizonyanyonetsa kuti varonge vachishanda nedemalog identification system.
Saka imi muri kukurudzira here kuti vanhu vasashandisa michina iyi? Zvii zvamuri kukurudzira?
Vanhu ngavarejiste muwandu hwavo. Toda kuti maZimbabweans muno muZimbabwe nemi muri ikoko mhiri kwamakungwa nevamwe vari kupi nekupi zvako, Vanuatu, Australia, New Zealand ngavauye varejiste panongotanga iyo process yokurejista.
Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti dhora remunyika harisi kuzodzoka nechimbi-chimbi nekuti upfumi hwenyika hausati hwagadzikana. Mashoko aya ari kuuyawo apo World Bank yaburitsa mashoko ekuti iri kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe huchakwira nezvikamu zviviri nezviga zvitatu kubva muzana kwete zvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakanga vati upfumi hwaizokwira nezvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana. Kunyange upfumi huri kutatarika, makurukota ehurumende kusanganisira gurukota rezvemigodhi vaWalter Chidakwa vanoti hurumende iri kuda kudzora dhora remuZimbabwe ichishandisa goridhe semusimboti. Kunyange Zimbabwe yakaparura mari yemabondinoti, zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo vanhu vari kupedza mazuva akawanda vakarara panze pemabhanga vachida kutora mari dzavo. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamangudya akatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nemashoko emamwe makurukota ekuti vari kushanda zvakasimba kuti dhora reZimbabwe ridzoke.
Izvo zvakangozvionawo manewspapers. Isusu takati if you read what we said Monday report statement many times is that the local currency yeZimbabwe can only come back when the fundamentals of the economy are right.
Apa mungati muruta risa zunza kaita se?
Takati chukuta anga tufawa tema reserves, we should be able to defend the currency. In takati iso, tufawa tema reserves, the foreign currency are 6 to 1 year reserves of foreign currency. You know yourself, kutatarasuki by that level. Chichipiri, takati iso, our capacity utilization in my industries, tufawa ya above 80%. Because we know that it is 50%, that is below. Chichita atu, to follow the business sentiment, it is consumer and business confidence. Yapo, yako na kuti yapo sakanaka. Uno zekuti right now, we are still working towards that. We also say that to follow a balanced budget, which means our revenue and expenditure zakaringana. Because we know that it's not like that. Saka, it's premature to talk about the return of the currency. Even if it is backed by gold, you know that gold reduces atina reserves of that gold. That's why it's some reserves. And therefore, we own read it in the newspapers, and that is far we can, what we can say. We stand by what we said in the Monday Report Statement. I wish if you could publicize what we said in the Monday Report Statement. Many times we've said many times, but people, they're more worried more about us without reading our policy statements, which are very clear. And we say that Zimbabwe will remain utilizing the multi-currency system. The issue is that Rand is part of the multi-currency system. It's in the multi-currency system. And therefore, people can use my Rand, my USD, my Euro, my SIM basket. So it's in the basket.
Avanga vari Governor of Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. Jane Mangujga, vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kune penyuri yevanhu ye Studio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065. Ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weBritain amai Theresa May wati mapurisa avo anoziva mazita evanhu vatatu vakauraya vanhu vanomwe nekukwadzisa vanhu vanopfuura makumi mashanu nemusi wemugovera muLondon. Amai May vati mazita aya achazotoburiswa uye vati mapurisa vane vanhu gumi nemumwe vakabata maererano nenyaya iye. Nyika dzinosanganisira Saudi Arabia, Egypt, Bahrain, the United Arab Emirates, Yemen neMaldives dzagura kudyidzana kwadzo neQatar dzichiti nyika iyi inobatsira varwi vanopfurikidza mwero. Gurukota rezvekunze muKatar rinoti zvaitwa izvi hazvina chikonzero kana chokwadi uye zvinotaurwa ndezvemanyepo. Varwi vechikwata cheRevolutionary Armed Forces of Colombia kana kuti FARC nemusi wesvondo vakati hurumende yeColombia iri kuramba ichityora zvitenderano zverunyararo zvinogona kuzotadzisa chikwata chavo kukunda kukanda zvombo pasi. Kanzuri yeHarare ichishanda nemasangano akazvimirira yakavandudza klinika yemabvuku kuve chipatara izvozvo yemurwa zvikuru nevagari vekumabvuku. Vagari vanoti kuvepo kwechipatara ichi kuri kuvabatsira zvikuru mukuwana kodzero yeutano nemutengo wakaderera. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Chipatara chemabvuku ichi chave nemishina inoshandiswa kuonekwa zviri mumuviri inosanganisira maultrasound scans neradiological services. Pachipatara apa pave kuvhiyiwawo kusanganisira madzimai anenge aine pamuviri, kubviswa mazino pamwe nekutorwa maX-ray. Klinika iyi isati yava chipatara, vanhu vaitumirwa kuzvipatara zvakadai seHarare Hospital neParirenyatwa Group of Hospitals. Amai Sandra Masiwa ndeumwe mugaro wekumabvuku. Amai Masiwa avo vanga vachibva kuchipatara chemabvuku kunorapisa mwana wavo vanoti kusimudzirwa kwekliniki iyi kuti ive chipatara kwavarerutsira upenyu sezvo zvobatsira mukurapwa kwavo pachipatara chiri pedyo navo.
Sema residence emapfuku tiri kubenefita zvakanyanyisa nekuti ezvinezvi kana even ukanga uchirwara kana even uine any macomplications anenge aitika hatichareferiwa kune mamwe mahospitals, takungobatsirwa pamapfuku hospital. Saka tida kungotendawo sema residence emapfuku, zviri convenient for us and also zviri more effective kwatiri and also zviri kukata macosts ekuti hatikwanise kunge tichingo enda kune zvimwe zvipatara nekuti tane chipatara chihombe mumabvuko.
Izvi zvatsigirwa namusvare Caroline Kasingizi avo vaudza Studio 7 kuti kuvapo kwechipatara ichi kwava kuderedza mari yavanoshandisa mukuwana utano hwakanaka. Musvare Kasingizi vanoti munguva shoma yapfuura vaiti vakasangana nematambudziko anoda maX-ray kana kuvhiwa vaitonotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvakadai seHarare Hospital neParirenyatwa, izvo zvavanoti zvanga zviri kure navo uye pachidawo mari dzekufambisa kuenda kuzvipatara izvi.
Izvi sevagari vemuno mabvuku zvati zviri kutifadza chaizvo kozi taungokwanisa kuti nyangwe ndikati rugoko rwangu ndikuna X-ray ndokwanisa kungoenda ipapa ndotoitwa X-ray yangu pasina kuti ndamboita makosti ekuenda kana kuHarare kana kudini. Zviri kutibatsira pakuti zvoni even if ndisina mari ndinongokwanisa kuenda nyorwa kadhi, zvese pamari yekadhi iyoyo ndokwanisa kuzviona mipiritsa yacho yo zvese ndozviona ipapa.
Bukura anoona nezvemabasa eutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kuvapo kwechipatara chemabvuku kwaderedza zvikuru varwere vanoendeswa kune zvimwe zvipatara. Vachonzi vati sekanzuro vanofadzwa zvikuru kuti varwere vowana kubatsirwa panzvimbo imwe chete, vakatiwo izvi zvinobatsira kuchengetedza upenyu kunyanya kumadzimai anenge asangana nenjodzi mukusununguka.
Pamabvuku yezvinezvi pakuti ukapinda mujiro wemabvuku unoonekwa nachiremba unoitwa maX-ray kana paine ropa rida kutorwa ari kutariswa ari kuongororwa unoenda laboratory yacho iripo. Kana uchida kuitwa maX-ray anoitwa, maultrasound anoitwa, kana uchida kugadzirwa mazino zvese zviripo.
Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuvandudzawo mamwe emakirinika ayo ari mumusha inogara vazhinji kuti avewo zvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti Cross Border Association raparura humwe chirongwa chekukweretesa vanhu mari inosvika mamiriyoni gumi nemashanu emadhora kubva kubhanga guru renyika. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi, mukuru weCross Border Association Muzvari Fari Chadimana vati chirongwa ichi chichayamura vanotengesa kuti vakwanise kuwana mari yekuAmerica kuti vanotenga zvinhu kune dzimwe nyika. Muzvari Chadimana vati bazi ravo richakwanisa kuita kuti vanhu vapiwe chikwereti kuburikidza nehomelink iyo inenge yapiwa mari nebhanga guru renyika.
Bond renyu muagribanki monyorwa namba yenyu inobva kuassociation munoona mobva manowana US dollar.
Vanhu vanosungirwa kuvhura mabhuku ekubhanga nemadhora mashanu chete nebhange reAgribank uye kuti munhu ave nhengo inozopiwa chikwereti anofanirwa kubhadhara mari inoita madhora zana iyo vazhinji vanoti yakawanda. Vabhasi Ushana avo vapinda musangano wanhasi vati madhora zana imari yakawanda uye vanokurudzira kuti dai yadzikiswa.
Sekuti mari yokustarta business too much $100 yose. Isusu kuda kupinda bizinesi kuti tisina mari. That's why tichidii mari yati kutaura issue yakawanda. $100 is too much. Vanhu vari kutambura mari hatina.
Mumwe mudzimai anoita zvekutenga midziyo yemumba nezvekupfeka kuTanzania, amai Cornelia Sande, vanoti vanotenda maruva vadyika chakata sezvo pane zvirongwa zvakawanda zvakambouya asi hapana zvavakawana.
Kunzi zvandiudzaura kuti mai veAgribank vakauya kuronzi vakauya kwedu kumusika yemumba vhechi. Chikanzi tauya tikuda kupa vanhu zvikwereti ma 300 unobhadhara after 3 months wauya vanhu kuenda kunotisa zvimapepa kuita semozai panoitika zvinhu zvaka mamari kudai nanhasi vakabhadhara vanhu kafotokopi machiko nanhasi hakuna chinhu nanhasi agribengi varidzi vacho agribengi vakatouya anhaitimboona izvi
muzvare chadamwana vakachamadza vanhu vapinda mumusangano wanhasi vachiti vanotora mari yechikwereti nebazi ravo vanofanirwa kutaura zvakanaka pamusoro penyika nevatungamiri kwete kushoropodza nyika kana vave kunze kwenyika
ende makrosa bhodha hakusiko kuti makrosa bhodha macross bhodha votambire kutaura nyika yedu yazvona yakazoshata isusu tinotarisira kuti macross bhodha vaive vanhu vane principled vanhu vanoziva kuti isusu tiri kumiririra nyika yedu woedza zvakanaka woedza zvakashata kana takubudao zvese zvakatinakira handiti todzoka tochema hedu kunoko
munhu anenge ave nhengwa anokwanisa kutora mari yechikwereti inosvika madhora chiuru iyo anobhadhara kwemwedzi mitatu yava zvikamu zana nechimwe kubva muzana mari yechikwereti inobuda mazuva matatu kubva painenge yanyorerwa ndakamirira studio 7 muchinoi ndini apa chigoriwa
munhau dzedu dzemitambo ngatinzwei zviri mugapu remutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati
kunyange hazvo dhanamosi yakatanga ichitatarika mumakundano ekasolaga premier soccer league chikwata ichi chabaka moto zvekuti chave pachinhano chechisere kubva pachinzvimbo chegumi nenhatu zvichitevera kurova kwachakaita Chorocho Pirates 1-0 nechibodzwa chakakandwa naQuality Kangadze Dynamos yave nemapoinzi makumi maviri mushure mekupiwa mapoinzi matatu mumutongo wabuditswa nhasi wemutambo wavo neHighlanders uyo usina kupera zvakanaka nemhaka yemhirizhonga pamusoro pemapoinzi matatu aya Dynamos yapiwa zvekare mutambo uyu nezvibodzwa zvitatu 3-0 zvichinzi vatsigiri veHighlanders ndivo vakakonzera kuti mutambo uyu umiswe Highlanders yabhadhariswa zvekare muripo wemari inoita iyo zviuru zvina nezvakaitwa nevatsigiri vavo musi uyu pari zvino Dynamos iyo yaenzana mapoinzi neHighlanders pamwe neFC Platinum yasiyiwa nechikwata chiri kutungamira chengezi Platinum Stars nemapoinzi matanhatu asi murayiridzi wavo Lloyd Mutasa ane chivimbo chekuti vangangotora mukombe wekasolaga uyu gore rino
kutanga kwatakaita zvanga zvakaoma zveshuwa asi nekufamba kwenguva takanga takuonawo kuti zvinhu zvedu zvinenge zvanga zvaakuendeka kusvika pari nhasi zvekuti tine tarisiro tichitarisira chinhano chechipiri
ngezi Platinum Stars ine mapoinzi makumi maviri nematanhatu mushure mekuita mangange 0-0 nechapungu muBaobab Stadium nezuro Black Rhinos ndiyo iri pachinhano chechipiri nemapoinzi makumi maviri nematatu asi chikwata cheZimbabwe National Army ichi chaive chisina mutambo mukupera kwesvondo sezvo mutambo wavo neCapes United wakamiswa nekuti maGreen Machine aive atamba nechishanu neAl Ahly Tripoli makwikwi eCup Champions League svondo rino hakuna mitambo yekasolaga Premier Soccer League vachipa nguva kumaWarriors ayo ari kutamba neLiberia makundano e2019 Africa Cup of Nations ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariatsi
vateereri musakanganwa wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezverwendo rwava mugabe kumusangano weUnited Nations Ocean Summit kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutemera mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika varobert mugabe vanotaura kumusangano weUnited Nations Ocean Summit vachiti nyika dzisina makungwa dzine zvakawanda zvadzinobatsirwa nazvo nemakungwa chikwara chaHighlanders chinobviswa faindi zvuru zvina zvemadhora zvichitevera kuwanikwa chiine mhosva pamhirizhonga yakaitika pamutambo wacho neDynamos kuBaba Fields. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.